Gore ra2020 nyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rakakura. Ngatitangire panyaya yeCOVID-19 takatosangana nedambudziko iroro senyika. Tikaita matambudziko akawanda, vanhu vachifa, vanhu vachirwara, hurumende isina zvikwanisiro zvakakwana kuti irwise dambudziko iri. Tinotarisa futi iro gore rino ZANU-PF yakaenda pakumuka chipembenene kuda kuparadza President Nelson Chamisa neMDC Alliance pavakaita judgment yavo iyaya. Yaitaurawo zvimwe zvavaida kuti vaite. Tinoyeuka kuti urongwa hwavo hwese hwakafamba ipo paCOVID ipapa, vachiisa masoja kutora muzinda wevanhu, muzinda weMDC Alliance pamoga yeChangira House. Munoziva ndogorezve ravakadzinga macouncillors nemaMPs kusanganisira mameyors edu kumaguta akasarudzwa nevanhu kuti vatungamirire vanhu. Ndogore ratakarasikirwawo nemamwe magamba edu achairwa nawo mumatrenches ataa tinawo. Kupfunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunotyisa kuri kuitwa nehurumende. Munozivana muzvare Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri, vana Nesai Maruva vakapambwa vakaenda kwavakaenda vakaitwa zvinorova nevapambi vanozikamwa kunzi ndevasori vehurumende. Zvese zvakaitika munoziva vana Mukoma Hopewell vachisumba izvezvi kutaura kwatiri kuita meya weguta reHarare vaJacob Mafume. Havana kukwanisa kuita Christmas nemhuri yavo, vakavharirwa zvisiri pamutemo vana Alan Moyo. Munozviziva natakudzwa vachipambwa vachirohwa majournalist vachirohwa maloya zvisungwa naTabani Mupofu. Munozviziva igore ranga rakaoma, asi chatinotenda ndechekuti vanhu vakavaramba vakamira semusambangwena musangano wevanhu, musangano weMDC Alliance uri pamberi kutungamira nyika yeZimbabwe.
Maita vasacho harigai tipinze vacharumbira. Vacharumbira munoti negore ra2020 uye mashoko ataurwa navasachoya.
Thank you vachirongwa chamandidana ichi. Ndinoda kuti ndingotenda ZANU-PF naPresident Hage Mnangagwa pagore ra2020. I think semusangano wedu weZANU-PF takaachivha a lot of things. Ndinoda kutenda Mwari kuti wakatipa mvura. Tatine chirongwa chedu chepfumvudza chatakavambigwa naComrade Parents Shiri. Chatata kukira kuti zvino zvavatisiya. Zvichadi, but sezvineivo mvura iri kunova joga. Kune mvura isingaiti kune maguta Zimbabwe yese. Hatina kurima isimbe. Mvura iri kunaya kwese kwese kumaprovinsi kwese kuno kuvulawayo. Kune mvura isingapiri. Saka totenda kuti kuchaita maguta gore rinotevera ra2021. ZANU-PF yakaachivha zvinhu zvakati bom. Takaachivha peace and stability. Politically, tichitarisa zvedu even kushanda kwatiri kuita nemamwe mapolitical parties yedu muZimbabwe, kunyanya yakanzi MDC Alliance. Kamitiro kavari kuita vana vachachwayo kwekuMDC yavachamisa, kwokungoblema-blema, ndokari kuita kuti vatorerwe vanhu neZANU-PF neMDC as well. Because kana mukaramba muchingoblema-blema, vanhu havachadi kuno kuZimbabwe vajoga ndiri kuno. Hakuna vanhu vari kutaura nyaya dzepolitics. Vanhu vari kumanyanya nyaya dzemabhizinesi avo, vanhu vari kumanyanya nyaya dzokurima. Zvokuswera vachihwiswa kusimbe naChamisa hakuno kwaandizvioni. Saka I think tiri kuona pakuti pagraund chaipo chaipo mukomana wedu Chamisa unenge akaluza confidence nevanhu. Ndo zvandiri kuona kuno. Saka tiri kuona isu kuti even kuMDCT zvinhu zvavo zvinenge zvine order kudarika zvatiri kuona zvichiitwa kuMDC Alliance. Saka I think ndoona sekuti pakupinda mu2021 opposition yedu yatinge taanayo iri official, iri organized, inenge ichida kuvandurira upenyu hwevanhu veZimbabwe inenge yatova OMDC iri kutungamirwa nanava Douglas Machora. Vanhu vane patriotism. Tinozati kana vana Chamisa vakapinda kureva kuti vapambe pfumi vanenge vadzoka kuzotungamira nyika yeZimbabwe. But currently tirikuona ine situation yekuti izvozvo kwangu vakurota hazvitavi zvakadii zvakaitika. Tichidzokera kunyaya yedu yeCOVID, president vakabatsira upenyu hwevanhu vakawanda.
Vasatwa, zvii zvamungataurira vana veZimbabwe zvamunotarisira muna 2021?
2021 igore rinofana kuti vana veZimbabwe vatore masimba avo ivo pachavo, nekuti vana veZimbabwe ndo vanofana kuti vadetemine nyika kuti inoenda kupi. Ndo gore ratinofana kuona nyika yeZimbabwe ichiwanawo rusununguko rwatinofana kuwana. Tine nyaya dzakawanda dzofanira kugadziswa muno muZimbabwe.
Vacharumbira, 2021 zvii zvamungavimbisa vanhu seZANU-PF?
Isu seZANU-PF 2021 zvava yaenda yasarira muna 2020. Chechipiri ndechekuti mupolitics kune mamwe maparty anozongopedzisira atongoita zvakaita vana nemamwe akazongopera kushayikwa muhistory. Tiri kuona kuti muna 2021 party yanavachamisana navachachwayo ichanyura, actually yatonyura muna 2020. Handifungi kuti pane chimuko chichaitika paparty yavo.